uyu mutemo wagara wakataurwa kuti hausi constitutional and hafa kuri mumabhuku emutemo yedu emuZimbabwe kunyanyanya criminal codification act chiri kuitika panapa ndechekuti tikuona dambudziko rekuti muZimbabwe pane yatingati kudrega makumbo kunoitwa nehurumende panyaya yekualaina mutemo unenge warulwa unconstitutional saka patingoona izvo zvatagara zvingoona kubva patikangoiswa bumbirero remutemo bva 2013 pakauya bumbirero remutemo kuti mitemo yakawanda iri muZimbabwe haisi kualaina zvakanyatsoti twasa neconstitution izvi zvatingoona izvo kuti vanhu vari kuchajwa nemitemo isingaexist kakauti siri mumabhuku edu zvino yatingati ingove tip of the iceberg pane mitemo yakawanda chaizvo inoda kuchenurwa isingawirani nebumbu redu remutemo
Dr. Mavaza munoti
sekutaura mutemo chii zvinotiratidza kuti Zimbabwe inotevera mutemo kana prosecutor akachaja munhu nemutemo usingashandi dare rikaona uchishanda nguva iyoyo dare repamusoro rikati aiwa hamushandi zvinoratidza kuti aiwa hatina watakanovedzera nemakamu tinondotedzera mutemo kana mapara akati mutemo hausiri unotedzera unenge uripo saka izvi chinhu chinoratidza kuti Zimbabwe inyika inotedzera mitemo inenge iripo chinotika pava nyaya dzemutemo wajehovha kana vamasiya vanozviziva hakuna mutemo unonzi zero chaiwo hakuna mutemo unonzi rikorei zvinoitira nekuti dare vazviona sei ehe pari kutanga pane mutemo wakanyorwa pabumbiro remutemo asi kana vaakuzotsanangurwa nematare unogona kuva nechirevo chakasiyana nemisungiro yatanga tichiita pangwazi saka izvi zvinogamuchirika chinhu chinoratidza kuti nyika yedu yagara inotedzera mutemo uyezve iri pasi pemutemo wavo
vamasiye mazwa zvataurwa nadr Mavaza hanzi zvinoratidza kuti nyika iri kutedzera mutemo chii chiri kuita kuti matare asazotedzera mutemo iwe kana wakaraswa wakabviswa mubumbiro remutemo kana ichitedzera mitemo nyika
hii tinopokana navamavhaza panyaya dzekutevedzera mutemo because izvi zvinotaridza kuti muZimbabwe hamuna yatingati rule of law because kana Zimbabwe ichitevedzera mutemo mutemo unofanira kuve ichitevedzerwa from the bottom institution or institution iri very critical inoconnecta nesociety inova iyo mamagistrate courts kana kumamagistrate courts kusikuwanika justice inofanira kuve kuriko kunofanira kuri the first defense ye the rule of law then it means kuti munyika hamuna mutemo wakatitwasano ende tinoziva kuti iko zvino pane nyaya dzirikungotaurwa dzekuti makotsi edu ari captured zvinhu zvakadai so kana zvichizoitika zvinopawo vanhu vanenge vachitaura about that kuti vave vachichenurwa because kana magistrate court ichikwanisa kuspenda atingati mataxpayers dollars ichiita trial inotora madays vachishandisa mari yehurumende vachiprosecuta munhu nemutemo usingaexisti mabhuku only kuti imwe mari izoshandiswa zvekare ichienda kuhigh court kuti nyaya izonzi haizi pamutemo zvinotaridza kusava nei yatingati rule of law inoitika muZimbabwe ende zvinhu zvinofanira kuve zvichigadziriswa from that bottom and zvichigadzirwa at a higher level yokuti mitemo yedu yese yemuZimbabwe inofanira kualaina neconstitution yeZimbabwe constitution yeZimbabwe ndo the alpha and omega yemutemo and mutemo wese usingapinda neconstitution yeZimbabwe hauzi mutemo ende unofanira kubuda mumabhuku edu emutemo
Dr. Mavaza chii chiri kuita kuti matare asangobvisa mutemo wekubvira kudare repasi
chinotika kuti vamasiye vari kuziva kuti zviri kuitika kuti zvechokwadi kana mutemo uchinge wanzi uripo panenge panyika yatodi gakava nevamwe vanovaita hapana mutemo asi hazvireve kuti inyika iri kuita izvozvo akasunga muzvarimahere haisi nyika asi mutemo muzvarimahere akanga ane kodzero rekutaura kuti aiwa mutemo uyu hausazi kunge uchiripo dare harina kuona zvakakodzera saka zvamagore akaya zvinoratidza kuti nyika yedu yakasununguka pakutedzera mutemo saka vanhu kare vakazoziona pakare dzirira kuziona pakare aiwa mutemo uyu hahupo zvinoratidza kuti nyika yedu inotedzera mutemo vamasiya vari kutaura kunge vari kusunga kuti haikoti haisi muZimbabwe haikoti idare rigui remuZimbabwe saka kana ivo vataura kuti mutemo hausiriwo hazvireve kuti hurumende yatati zvinongoreva kuti vateedzera mutemo
vamasiye chii chingaitwa kuti mutemo iwoyu ugadziriswe matare epasi anga achiziva zvatongwa nedare repamusoro izvi
kuti zive very clear ndoona sekuti parliament inofanira kuva ichiamenda section iyoyo mucriminal code kuti zvive zvakajeka kune avo vachava vachisungwa nemutemo iwoyo
Dr. Mavaza munoona here mutemo uchibviswa uyu kana kuchishandurwa
nekuti haikoti yataura kuti mutemo uyu haupo handione mapurisa achiita tikerere nawo vachavaurejedza yotsvaga mutemo unoita.